vachidzidzisa zvakabuda muongororo yavo. Mukuru anoona nezvekutsvakiridza musangano reMass Public Opinion Institute, iro rakaita tsvakiridzo iyi richishanda nesangano reAfrobarometer pamwe nereInstitute of Justice and Reconciliation, vaStephen Ndoma, vati huwandu hwevanhu vakati vachavhotera vamunangagwa musarudzo dzemwedzi uno waderera kubva pavakaita ongororo yekutanga.
Vanhu pavakabvunzwa kuti dai sarudzo yezvemutungamiri wenyika yaiitwa mangwana acho pazuva raitwa tsvakiridzo iyi, tinoona kuti vanhu vazhinji kana tinoona kuti vanhu 40% vakati vaizovhotera presidential candidate yeZANU-PF dai kuti tsvakiridzo yakaitwa muzuva ramangwana, musi waitwa tsvakiridzo yatiri kutaura iyi. Then vamwe 37% vaiti vaizovhotera presidential candidate yeMDCT inotungamirwa naWachamisa kana kuti Alliance. Tichitarisa mamiriro akaita gap riri pakati pamavoting tensions, tinoona kuti patakaita tsvakiridzo yedu muna May 2018 panga pane gepi rakakura zvekuti vanhu 42% patakaita muna May vaiti vaizovhotera presidential candidate yeZANU-PF, ukuwo vamwe 31% vaizovhotera presidential candidate yeMDCT Chamisa kana Alliance. Saka tinoona kuti gate riripo pamavoting stations radzika.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, uye vachiwanzotaura vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vati zvaburitswa neAfrobarometer zvinoratidza kuti vamunangagwa vane rutsigiro kudarika mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati zvakabuda muongororo yeAfrobarometer iyi zvinoratidza kuti sarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru dzichapindwa rwepiri pakati pavamunangagwa navachamisa. Zvichakadai, vandoma vati ongororo yavo yakaburitsawo zvakare kuti ruzhinji ruri kutyira kuti vari muchiuto havazotambire zvido zveveruzhinji mushure mesarudzo.
Patakaita tsvakiridzo yedu yatakaita musi wa 25 June kusvika musi wa 6 July 2018, tinoona kuti panezve kakutyira kari kuita vanhu kuti masecurity agency anokwanisa kusagamuchira zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vakataura izvi vanokwana kuita 44%.
Vatiwo vakaonawo zvakare kuti vanhu vane chitsama havasi kuziva kuti magwaro anoratidza kuti munhu akanyoresa kuvhota haasi kuzoshandiswa musi wesarudzo, uye vazhinji vakataurwa navo vakati vanotyawo mhirizhonga ine chekuita nesarudzo pamberi pesarudzo idzi. Mune imwewo nyaya, vaimbova gurukota remhando dzemoto vaSamuel Undenge vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavanonzi vakaita kuti imwe kambani yakanga isingafaniri kupiwa basa nebazi ravo ite basa mubazi ravaitungamirira. VaUndenge ndevamwe vemakurukota akasara asina chekubata pakapindira mauto mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa gore rapera zvichitevera makakatanwa aiva muZANU-PF pakati pechikwata cheG40 neTeam Lacoste. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.